Vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu vaOliver Mushongoro vanoti vanzwa nekurohwa kwavari kuitwa mari yavo iyo iri kutsvedza sesipo nezvishamiso zviri kuitika mumakwikwi ari kuitwa e2022 World Cup.
Matimhomba taitemba isusa ratakachera mari ka akatidyisa mari zvisingaiti bhikaze agore racho ka harisi kufembereka zvataifungidzira tanzwa nekurohwa nematimhombe aya taifungidzira tachawina.
Zvikwata zvine mukurumbira izvo vane chivimbo nazvo zviri kurohwa nezvikwata zvavasungafungire muhondo yekurwira mukombe mukuru uyu. Nedzuro chaiye Senegal yakapunzira pasi Ecuador 2-1 ndokuita chikwata chekutanga muAfrica kupinda munharaunda yechipiri kumakwikwi aya. Mimwe mitambo iri pedyo ndeiyo inoti Morocco 2 Belgium 0 Argentina 1 Saudi Arabia 2 Japan 1 Germany 2 Costa Rica 1 Japan 0 neTunisia 0 Denmark 0. Vamwewo havasi kukanganwa mutambo wemubvuro uyo Cameroon yakadzora kubva pa 3-1 ndokuzoita mangange 3-3 neSerbia. Mutsigiri wenhabvu vaJustice Muzane Nhamo vanoti vari kunzwira tsitsi avo vaive vakanda mari dzavo paJapan iyo yakarohwa neCosta Rica 1-0.
Kuti vanhu vanga vakatarisira kuti zvo Japan yakarohwa chimi 2-1 paCosta Rica yanga ifanira kuitawo kuo, saka ipapo neurombo kune vanga vabheja bhikozi vazhinji vese vachikuti vakuvara nemutambo.
Kubheja mitambo yenhabvu ratove basa remazuva ese revazhinji, kwete muZimbabwe kana muAfrica chete asi pasi rese. Asi kune vamwe vasiri kushamiswa nezviri kuuda World Cup izvi vachiti mutambo wenhabvu hamuna kunyorwa kunzi anofarira kukunda ndiani. Aimboridza pembe muPremier Soccer League vaSam Hamandawana vanoti nhabvu yekare nemazuva ano zvasiyana zvikuru nekuti hapasina chikwata chinonzi chinokunda mutambo usati watambwa.
Bhora raitambwa kare rako mazuva ano zvatisiyanei. Zvaiitika kare hazvichaitika iye zvino. Vanhu vese makoches vavandudza matambiro nemaitiro.
Aimbove murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti zvakaitwa neSaudi Arabia neJapan uyezve zvaitwa neMorocco zvinoratidza kuti nhabvu yashanduka zvekuti nyika dzaitarisirwa pasi pasi dzasimukawo. Asi Argentina yakakwanisa kukwakuka kubva mukurohwa neSaudi Arabia ndokurova Mexico 2-0. Argentina iri kutambawo nhasi nenguva dza9 nePoland pamutambo vanofarira kukunda kuti vaenderere mberi nemakundano aya. Aimbobatira Zimbabwe neHighlanders Tapua Kapini anofunga kuti Argentina ndiyo yezvimwe zvikwata zvinokwanisa kutora mukombe uyu.
Netherlands I think ine chance yekusvika kumafinals as well. So Netherlands and England and Argentina those three ndopane one ichatora World Cup.
Zvimwe zvikwata zviri kutarisirwa kurwira zvakasimba kutora mukombe uyu eBrazil, Spain neFrance iyo yakatora mukombe wacho muna 2018. France, USA, Netherlands, Senegal, Brazil nePortugal dzatobudirira kuenda kuchikamu chechipiri kana kuti round of 16. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.